manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 18 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inotibhirire kuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga rave kudhindwa kuti mutungamiri wenyika aise runyoro rwake. America yobatsira masangano akazvimirira oga ari kubatsira vanhu munharaunda. Va Douglas Mwonzora nebato rawo reMDC voendesa vamogen komichi kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bhiri rezvekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization kana kuti PVOB raendeswa kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti government printers. Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti izvi zvikapera bhiri iri richaendeswa kumutungamiri wenyika kuti riiswe runyoro kana kuti signature obva ove mutemo wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera bato rezano PF mudare reparamende vapopuraito garepi.
Pari zvino mutemo uyu wakatoenda kumaprinters kuda nokungonotaridzawo kuda kwanga vane proof reading kuti zvakabva kumahouses izvi zvanyorwa here nenzira yakanaka sezvinotarisirwa. Iko zvino stage yatatarisira ndeyokuti mutemo uyu uchienda kuna president for presidential assent.
Saka zvinozo shanda sei kana mutemo waenda kumutungamiri wenyika nekuti takamboona vakamboramba zvakare kutambira iro bhiri.
Munoziva imi kana maita mutemo separlament tinoshanda pamwe chete na president kuti iwo as part of legislature vanokwanisa kuti mutemo maita henyu asi iwo voti kwete pane zvandisina kuona zvakafamba zvakanaka kana kuti iwo voisa yatingati veto power yavo kuti mutemo udzokezve kuda timweongorere. Asi pari zvino takaita zvose zvinotarisirwa nemutemo bumbiro remutemo constitution yeZimbabwe kana tichiita mutemo.
Asi woka tiri kunzwa masangano akazvimirira oga nemasangano makuru akaita seUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vachiti mutemo uchakanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga muZimbabwe.
Zvokuti kuna masangano vanoti honorable members vakamira-mira kuti aiwa mutemo kana tichimiririra isu hatimiririri vamasangano chete tinomiririra ruzhinji rweZimbabwe.
Vanga vari vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai bere.
Zvakaitwa nesenati hazvina chokunyanya kushamisa nekuda kwekuti vagara vanga vakambopasisa bhiri rekutanga racho riarefu ranga rakatoshata zvikuru kudarika irero irori racho rakashatawo zvekare. Asi ndinangoti disappointment hurumende yekuti vanhu pavanovhotera mamembers of parliament kanamukira ivo masenata vanenge vachitarisira kuti vachaisa uteshe hwepfungwa dzavo mukunanganidza mitemo. Zvino tinotoona kutoti havana nguva yekunanganidza mitemo politics dzavanenge vachingoita.
Takanzwawo gurukota rinoona nezvemitemo raZiyambi Ziyambi vachiti mutemo uyu wakakosha zvikuru nekuti unochenesa iwo masangano akazvimirira ega yakuchibviswa nhubu.
isusu tinopokana nemaomero anoda mukatarisa mutemo uyu zvaunoita ndezvekuti unopa hurumende simba rekutonga vemaNGO. Saka kana gavhumenda yapinda munanigavhumenda ichiri nanigavhumenda here, pane boka rinozikanwa nekunzi Civicus rinotarisa pasi pose kuti nhau dze kuti vanhu vange vakasununguka kuorganiza pache zvavo munharaunda yavo dzakamira sei. Boka iroro rakatoita Zimbabwe pawachilisi zvichireva izvozvo kuti civic space muzimbabwe yava kuvharika.
Sioka iyo hurumende iri kuti pane vamwe vemasangano akazvimirira oga vave kushandiswa kuti vabatsire mapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa.
Mitemo iripo kudhara yekuti kana paine anenge atyora mutemo vakasununguka kushandisa mitemo iyoyo.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont nhasi vapa masangano anoshanda akazvimirira oga rubatsiro rwemari inosvika zviuru mazana mana ane makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$475,000 kuti vabatsirike mumabasa avanoita anosanganisira kurwisa zvinodhaka mune vechidiki, kukurudzira gusa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika nezvimwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamuzinda weAmerica muHarare kumasangano manomwe awana rubatsiro, amai Tremont vaakurudzira kuti aite mabasa anopundutsa nharaunda dzavanoshandira.
Tinovimba kuti mabasa amuri kuita aya achapfuurira mberi kwemakore mazhinji. Kunyangwe rubatsiro rwemari yanhasi yazadzikisa zvinangwa zvayo, rubatsiro rweAmerica kuvana veZimbabwe chiratidzo kuti America yakazvipira kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Mutungamiriri werimwe remasangano ana rubatsiro urwu, Retin Rescue Mission Trust vaAbraham Matuka, vati vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka vari kuguma voita chipfambi kuba nezvimwe. Vati rubatsiro urwu ruchabatsira kuvadzora mugwara.
Tutasa kuita maprojects akatarisana kuita nezvehuku nezvewelding nezvekubika uyezve nokuisa sola. Saka tikufara zvikuru kuti mari yatabatsirwa nayo iyi neUS Embassy ichatikwanisa kuti tikwanise kusvikira mayuthi vakati wandei nokuvapa chokuti vawane chinovabatsira muupenyu, vawane zvinonzi masustaining projects anokwanisa kuti vakwanise kubuda mune zvinodhaka.
Vanotungamirawo sangano rinobatsira vana vanenge vasiyiwa nevabereki vanenge vari mumajeri rejedaida Trust Zimbabwe valove more Chikwanda vatenda zvikuru muzinda weAmerica muZimbabwe vachiti ruchashandura upenyu hwevakawanda.
Tinobatsira vana ava nemari dzekuenda kuzvikoro nekuvabatsirawo zvakare kuti kune mamwe mayuthi akasara asina kupedzisa chikoro, tinovabatsira nemavocational skills. Asi granti ratawana richatibetseredza kuti macaregivers atakuempower achakwanisa kuzokwanisa kuchengeta vana ava vakasiyiwa.
Masangano awana rubatsiro manomwe anoti Zimbabwe Peace Project, Education Matters Trust Zimbabwe, Teen Rescue Mission, Africa Book Development Organization, Jedaida Trust Zimbabwe, Vision Sculptures Trust uyewo Fambidzanai Trust. Mari yekubatsira iyi yabva kuhomwe nhatu dzinoti Ambassador Special Self Help Fund, Julia Taft Refugee Fund uyewo Africa Regional Democracy Fund. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora kuburikidza nasachigaro waro vaSolomon Chikowero nhasi raenda kudare reHigh Court richida kuti dare iri rirambidze vaimbo vesachigaro webato vaMorgan Komichi kufamba vachizviti ndiwo mutungamiri kana sachigaro webato kana zvavo kuti vave nechekuita neMDC. Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vanoti vaKomichi vakabuda mubato iri kare uye vanozviziva kuti vaMonzora ndovakasarudzwa zviri pamutemo kuti vange vachitungamira bato iri. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
chinjikanga chamunozwa ndekuti vamobile committee vakaenda pa media center last year vakaita press conference vakatenderedzwa nevamwe vanhu kumapato akasiyana vakapiwa vakufoma inonzi United Movement for Democratic Change. Chazvinoreva ukadaro mubato reMDC nemubundi remutemo zvinoreva kuti vatozvidzinga vega mupati. Saka hakuna hiyeri inoitwa yekudzinga nekuti vatozvidzinga wasarudza iye kuti unge uchienda uchibuda mubato. Kuti njekutanga chamunofanira kuziva. Saka tabva izvozvo. Tichienda kuma elections vakomiti mangu vatombobuda kuti mubato vachinojoina Chapman vachiita senator kuMidland. Saka takavatanga vasiya vakadaro vakomiti kuti hatifunei navo. Bati tazofamba majeni zvakomiti vakufamba vachizvidhiclare wega kunze kwemutemo. Waona kuti izvo maadventures avo insa vari kuita hapana munhu ari kuvatora siriya. Saka vakufamba vachisvibisa zita redu vachishandisa zita redu bati hazvibvumidzwi. Vakomiti tinotovada patinoda vanhu nekuti hatisiki vanhu. Hakuna munhu vatinoenga. Tinongota musangano kuti ukure. Asi zviri kunze kwemutemo kuti vakomiti declare president outside of Congress. Saka tiri kuti vakomiti vanga kudzoka mubato. Vanodzoka zvakanaka vanonyora tsamba yavo toitambira. Tatambira tsamba yavo toigarira pasi vakomiti vanopiwa inonzi provisional membership irimo muMDC constitution.
Vakomiti vari kutiwo zviri kuitwa navamonzora nebato reMDC kana nevamwe mubato iroro zviri kuratidza kuti muri kushandiswa nevamwe vanhu kuti munge muchiparadza opposition munoti
havarandidzwa vakomiti kuti vafome political party yavo ine zita ravo yavanoda kuti vange vachitora vanhu vese vanofunga kuti vari kurasikwa neMDC hativarandidzisa. Chatiri kuramba ndechekuti vanoda kudzoka mupati vachipomera nekuti isu hatikoni kuvaopoza asi ivo vanenge vaapo nekuopoza isusu. Zvavataura zvese zvazvina kana umboo ngavataure chinhu chimwe chete vanotaura kuti isu tiri kushandiswa.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi vakomichi vanoti havasi kuzoteerera zviri kudiwa navamonzora nebato ravo vachiti vamonzora vari kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF. Studio 7 yatumira mubvunzo kumushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira asi vanga vasati vapindura mibvunzo pataenda pamhepo. Ngatinzwei vakomichi vachipodivirawo panyaya iyi.
Vamonzora varamba kudzidza. Varamba vari munhu anoshandiswa kuputsa opposition political parties muZimbabwe. Vanozikamwa semunhu asingadi kubudirira kuopposition muZimbabwe zvachose. Vakamboenda kumakotsi kwakasiyana-siyana vamonzora. Asi vakavambwa nevanhu nokuda kwekuti vana veZimbabwe vanozviziva nokubvuma kuti murume uyu haadi kukura kuopposition muZimbabwe. Nasi unowu varamba vachiedzerera mberi kuda kupota opposition muZimbabwe vachishandisa makots. Vanotageta avo vanhu vanenge vane shungu vane chiro chekuti democratic struggle indirire mberi.
Ko imi neurongwa hwese hwamuri kutsanangura uhu madii kungotsvagawo rizita renyu risiri MDC ravari kurambira iroro mosiyana nezita ravo reMDC?
Handidi kujaidza munhu watinoziva kuti ari kushandiswa asi kutimujaidza nokuti kamujaidza munhu iyeye iye nemasponsors ache vanenge vatohwina. Hatidi munhu anoshandiswa neZANU kuuraya revolution struggle yavanhu kana iye ngaachingezita because hakuna munhu anoda murume uyu muZimbabwe muno kana vatoti zvachose and struggle haita about the name, the struggle is about the spirit inenge chipinda vanhu kuti change iitike. Nhasi tikona Douglas Monzora haadi this change kuti iitike muno muZimbabwe and isusu prepared to fight, to be arrested, to die for the people of Zimbabwe.
Matano hapa hamuchatora nairo danho ravatora rekuenda kudare vachikurambidzai kuti mushandise zita rekuti MDC kana kuti muri mutungamiri.
Aiwa, tinosangana kukoti. Tinosangana kukoti kuti tizivise kuti iwo matare eZimbabwe asati kudi nekuti isusuwo tine mapoinzi atinawo akasimba zvikuru atinoimba kuti Douglas Monzora haana right rokumaita infringe marights iwawo.
Vanga vari vaimbovesa chigaro weMDC vaMorgan Komichi vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi update pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link, asi mukaenda paFacebook page yedu, tinoisa link. Vamwe vemabhizimusi vanoti pane zviminga mupinyi zvakawanda zviri kupa kuti vatadze kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika sezviri kukurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutoro doe na uku zanae Musengi anotipanya eno tevera.
Vajivura zvipa mtemu msangano wezi Trade Export Week mbulawa yonezuru wa mnangagwa wakati.
The new electronic single window system.
Zira itchaye kuita na yobasa ya katoro wanewe Zimbabwe Revenue Authority. Ichatanda kushandiswa mkazi mima viki mashuwa mara kutelera. Izu zichabisa shose za ino nota kufamba kweva anone zinu pa maboja. Kuye kuchaita kuti mabasa oza anuifu pa maboja. Aitwe ni nzira ya kanaka.
Wakati zvibvumirano zvekutengesera na muAfrika pasina mitero pane zvimwe zvinhu kana kuti African Continental Free Trade Agreement uko kunotarisirwa kutanga gore rinouya kuchabatsirawo zvakanyanya vemabhizimisi ava. Asi mudzidzisi wezveupfumi paBindura University of Science Education Dr. Felix Chari waudza Studio 7 kuti pane zvimhingampinyi zvakawanda pakutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe kusanganisira mitemo yehurumende inongoshanduka-shanduka.
Mishina yedu mizhinji inoshanda maindustry yachembera. And that kuona innovation iripo sales noitika kune dzimwe nyika dzekunze. And most of our policies are also inconsistent.
Vakapano bata chigaro chemukuru wezvekutengeserana kwenyika dzemuAfrica muAfreximbank Dr. Gainmore Zinamwe vakaudza musangano uyu kuti nyika inogona kuve nezvekutengesa kunze asi kana pasina nzira dzakasimba dzekuti zvinhu izvi zvifambiswe hazvibatsire. Zvakatsinirwawo nemukuru mukuru wekambani yekutakura zvinhu Shipping and Forwarding Agents Association of Zimbabwe paWashington Dube avo vakati
nazvinhu zvatinonyanyisa kuda tinofara kuti government iri kuzvitarisa nyaya yerailway.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaJoseph Gunda vanoti nyaya yekufunga kuti zvinhu zvinobva kunyika dzakabudirira ndizvo zvakanaka inokanganisawo nyaya dzekutengeswa kwezvigadzirwa zvemuAfrica.
Tinogadzira zvinhu asi hatizvishandisi. Tushandisa zvinobva kunze idambudziko hombe iroro. Tofanira kudada nezvinhu zvedu zvemuAfrica.
Vamwe vakabva kunyika dzinosanganisira Britain, Kenya, Mozambique, United Arab Emirates neZambia ndevamwe avo vakauya kuzotsvaga mikana yekutenga zvigadzirwa zvemuZimbabwe. Mukuru weZimtrade Alan Majuru vanoti
ndakakudze nyaya yebaobab yakaitika kumutoko yekuti vaingotengesa mauya yakadero. Asi patakabatana neKefed uyezve neHaris Institute of Technology zvakabatsira kuti mauya aprocesswe kuita powder mamwe kuita oil yekuti tinokwanisa kuexporta chenisa kunze kwenyika.
Zimtrade inoti uwandu hwezvinhu zvakatengeswa kunze kwenyika hwakakwira nechikamu chimwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 1.8% kubva pamabhiriyoni mana nezviuru mazana mashanu emadhora gore rakapera kusvika pamadhora mabhiriyoni mana nezviuru mazana manomwe nechidimbu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto vadoma vaKithure Kindiki semutevedzeri wavo mushure mekunge dare reparamende ravhota kuti vaive nechigaro ichi vari Gatsi Gachagua vabviswe pachigaro nenyaya dzeuori nekupesvedzera mhirizhonga dzavanga vachipomerwa. Asi dare repamusoro rati vaRuto vambomira kugadza vaKindiki kusvika musi wechina apo richaziya nyaya yavaGachagua yekuramba kutambira kudzingwa kwavo basa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. America inoramba ichishushikana nekuenderera mberi kwekusawirirana kuri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC nekutyira kuti kunogona kupararira kukaita hondo yedunhu rose vakadaro miriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations Security Council kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at the UN Security Council va Robert Wood. vaudhu akati vanoshoropodza zvakasimba uwandu wemhosva nemhirizhonga zviri kuitirwa vanhuwo zvavo vemudunhu iri kusanganisira kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa kushandiswa zvisiri pamutemo kwevana vachiitwa masoja nezvikwata zvakapakata zvombo nekushungurudzwa zvepabonde kuri kukonzerwa nekusagadzikana uku Ambassador Wood vachisimbisa kuti hakuna nzira dzechiuto dzekupedza nadzo dambudziko riri kumabvazuva kweDRC vakati ndicho chikonzero vachitsigira nhaurirano dzinotungamirwa neAfrica dzekuunza runyararo mudunhu reGreat Lakes. Vakati America inotambira urongwa husina zviga zvekuunza runyararo kumabvazuva kweDRC uo vakaziviswa neAngola musi wa30 chikunguru vakatanga musi wa4 nyamavhuvhu. Vakati yezvino Rwanda neDRC dzinofanirwa kudzadzisa kuzvipira kwadzo pasi pechibvumirano chekuluwanda nekutora matano anooneka mukuunza runyararo. Ambassador Wood vakati zvinosuvisa DRC pari zvino yave nevanhu vanoda kusvika mamiriyoni manomwe vakatiza misha yavo nyika yose. Mukupindura America yawanisa mari inodarika mamiriyoni masere ane makumi manomwe nematatu emadhora ekuAmerica kana kuti $893 million murubatsiro kuDRC mugore ra2024 kuburikidza neboka reUS Agents for International Development riri pasi pebazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica iro riri kushanda nemasangano anopa rubatsiro pasi rose pamwe nemasangano akazvimirira Ambassador Wood vakati vanokurudzira mapoka ose kuti abvumidze kupinda kwezvinodiwa zuva nezuva zvakakosha kune vakakanganiswa nekusawirirana uku kunyanya vakapona mukushungurudzwa kwevanhukadzi nevanhurume kusanganisira vakashungurudzwa zvine chekuita nezvepabonde vakati vanokurudzirawo vemasangano anopa rubatsiro pasi rose kuti vaunganidze zvimwe zvikwanisiro pamusoro zvekusimbisa basa revashandi veUnited Nations nezvirongwa zvavo vakati vanokurudzira dzihurumende kuti dzibate nemhosva vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanhu kwakaitika kumabvazuva kweDRC nemudunhu rose reGreat Lakes. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyuva teereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vana mukoma Jonga pastudio 7 apo tine chichema vomanage chikoro chinonzi Hillside chiruma svingo kurenji chatishungurudza pamaschool fees man patemu $90 pamwana 1 chiroka bhadhara hafu timozopedzisa mwedzi unouya havatendi vanongodzinga izvozvo takabhadhara mahafu topedza kubhadhara mangwana acho vana votodzinga.
Mamuka sei mukoma Jonga Kanimire vari sei vamweni hakuna kuri nani but hey tatambura nemasoja kumaborder kuno mombe dzedu takaenda kodzisa kuMozambique kungatiita sango Bosco kwatinogara hakuna sango but hey truth muzwa zvisingaiti taenda kuonekera mombe dzedu tisingazivi kuti ndohurumende yatakavhotera here ndichishungurudza zvakadai tatienda zvangu
pastudio 7 apo nokumbirawo kubvunza vedu wekuti mitemo iyi yatiri kunzwa yevamarriage laws yaminyuwani kuZimbabwe kuti kwanzi murume yakubvumirwa kurora kuita girlfriend zvaapa mutemo mukadziwo wemba akubvumirwa kuita boyfriend ukangogara nemurume 2 weeks kana mukadzi 2 weeks mumba mako you are officially married aka anoproposa zvose ndianiko zvatisingazivi vedu here tinongozonzwa kuti watova mutemo
yawo ishala nosadhaki watomesera munyika yeZimbabwe katamika mwena achamenera isi hawo zvichitotiita wese kubva papo chigaro chichiti chairman tatambura nyika ina mabasa nyika ina chii munhu unofunda wapedza form 6 wapedza koite degree basa ana
makadiko studio 7 zuva ranhasi ndoda kusviti murombo washe ndine nyaya ndoda kuti ndimbotaurawo kati guvana neruzhinji kweZimbabwe taiza mutero tichibhadhara $4 kunzvimbo yedu nebikita ofisi asi pakuti pashandurwa zvinhu kunati gorenouya tinoti akubhadhara mari rizhinji kana nemwana nevana vandinawo kana ndine vana 10 ndichabhadhara $10 tinoona pari kuchinjwa zvinhu zvakawanda saka zvakundishupa kuti tiri kuomorwa zvinhu painda pokuti hurumende itibatsire but vari kutiomora mari
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro yataita nemuimbi wechidiki ari kutevedzera matsimba ababa vake Thomas Macion Jr. anozivikanwa magitaro nerekuti TMJ. Ngatinzwira achitaura naEvans Sininga wa Studio 7.
Magitare takati ndakatanga kudhara taingoimba nyangwe ndiri kuchikoro primary teacher zvezve kutoti ndingochimba mabhazi atino masports singatambi kana zvino ngoimba ufambira mubhazi waungoimba
iri kutambirwa sei mimanzi yauri kurovai
mizeki vanhu havasati vanyatsogamuchira zvavo mizeki sematarisiro andinoita inini but handishori nekuti ndiri munhu ari kutanga handizvifananidziri vanhu vatoi pamusoro kare vatora zvinhano zvemberi
veukama neshamwari vaiti kudii uchitanga kurova magitare
zvinoita munhu paunotanga kuita chinhu chekuti uchibva kumabhuku aumbonina kumbomisa mabhuku ndakumboita music vanhu vese vanotsamwa because kati hazvina hazvo kundimisa ndakangoshinga svika ndingoita zviri kudiwa panguva yacho.
Matambudziko api amunosangana nawo muchigemu ichi?
Machallenge anowanzo atonzosangana nawo music industry iko kutogamuchirwa chaiko zvinhu zvinorema. Chepiri, financial backup, and ndipo parikufira vaimbo vazhinji vane zvipo nyange vasina chaivo even asina chipo asingatogoni angotoenda mberi otobudira kuita zvese otorira Zimbabwe yese worldwide inoita nefinancial backup taitofira kuti zvikagadziriswa zvinoizvozvo tendembei even mari chezvo dzinowanikwa kana vatotizwa kuredio kwacho zvinhu zvacho zvese hazvisinge kuti ngamboti zvosinzwa artist zvinoitira.
Mashoko aungasirova tsigiri vako?
Mashoko anoda kusira kuvatsigiri ndekuti nokudai nokudisisai ndimi varidzi vemhadzi atinobika ndimi vateereri ingori nguva chete inenge isati yasvika zvayo zvichida sapoti yamurikutotipa haisi yatinotofungira isusu tichasa nemadziso zvinodai yakatopfurikidza zvatinotofunga isusu.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata pari pawhatsapp zvinoshandisa nhamba dze +26371667488 0 paYouTube tinongoti TMJ songs zvinobva dzabuda. PaFacebook is TMJ the Macion, Instagram TMJ the Macion, TikTok TMJ the Macion, everywhere ungosiya TMJ the Macion tinotobuda.
Zvisai kambo mweya wehushingi manzwa hurukuru yaitwa nemuimbi Thomas Macion Jr. kana kuti TMJ naEvans Sininga we Studio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wemashandiro emasangano akazvimirira kana kuti private voluntary organization bill. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Gibbs Dube.